ndinati ndinobvuma nekuramba zvose. Kubvuma ndinobvuma nekuti maitikure vakataura neni. Vakakumbira kuti vataure nemamwe maunion kuti vaite chirongwa ichocho mushure mekunge vafonerwa nemumiririri wehurumende munyaya dzezvenhaurirano dzemari. Zvadero vakazodzoka kwandiri vachiti ivo maunion ose anga abvuma kuti tindirane chirongwa ichocho. Saka ini ndichokuona kwangu ndakaona sekuti ndinozoita seni ndoga ndiri kuramba kuti nyaya dzevashandi dzitaurwe uye mari dzevashandi dzigadziriswe nehurumende. Saka ndakazviona sezvinhu zvanga zvakanaka panguva iyoyo, nokuti ndaiona sekuti zvakaitwa muchido chokuti tigadzirise nyaya dzemari dzevashandi uye kuti hurumende isangomuka yangotaura chero mari yayo yangofunga kutaura isina kutaurirana nevashandi. Ndazongokadzika chete pandazoona bepa nhauri Herald nhasi. Handizivi nokuti ina handidi kunyanya kumanya kuti nhingo wakakanisa kana nhingo wagona, nokuti mastatements ari muHerald mamwe acho ane chokwadi, mamwe acho ane chokwadi tisina kunyatso kuzara.
Saka zvava kureva here kuti utungamiri hwekomiti yenyu muApex Council hwambosendekwa?
Chekutanga, hatina kuti Apex Council structure iripo haisi sipo inotambirwa navadzatsunga. Tatakangoti kana dei zvaibvira vanhu vaenda kunotaurirana nehurumende, takatarirana nesizeni yatiri yokunegoshiyeta. Asi vanhu vanofanirwa kuziva musiyano uripo pakati peinonzi National Joint Negotiating Council neApex Council. Isusu position yedu yanga ichingova yokuti Apex Council inongoramba iripo ichitungamirirwa navadzatsunga. Kana ava vachitanhaurirano nehurumende, tisu tinenge tabvuma kuti vataurirano nehurumende. Asi kana zvoreva kuti isusu takururwa zvigaro zvatakambowana, then zvinofanirwa futi kubuda pachena uye hazvifanirwa kutaurwa nenzira iyoyo. Saka ndo pari kubva vonga mupopoto ipapo yokuti saka iko zvinezvi waakutungamirira Apex Council wava ani?
Zvino muchayatora matanho api tichiona kuti sangano reptuz rinoyo nhengo yeApex Council riri kuti harinei nechekuita neurongwa uhu?
Zvazvinotoreva ndezvokuti hapana konsensus, ende kana tichiita zvinhu zvemaunion pasina uwirirano zvinonetsa. Zvazvinenge zvaakutoda ndezvokuti maunion ose ari represented muApex Council achitoita gungano rechimbi chimbi rokuti pave neuwirirano negwara ratiri kutora maererano nokutaurirana kwatichaita nehurumende.